This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 28/2014.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tunadzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nezvo muchirongwa chedu chanhasi. Nemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Ndeni wenyu Jonga Kandemiri ndichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Zimbabwe yokanzura kuenda kumusangano wakakosha weEU Africa Summit nepamusana pekuti amai Grace Mugabe vakanyimwa visa.
MDCT yoita musangano kuzhombe nemugovera wekuedza kubatanidza bato.
Vadzidzi makumi mana nevanomwe vanosungwa papindura State University vachida kuita sarudzo dzekusarudza vamiriri vavo.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Ino iStudio 7 tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikudzai zviri kuitika munyika.
Zimbabwe inoti haichaendi kumusangano weEuropean Union nenyika dzemuAfrica uri kuitirwa kuBrussels kuBelgium svondo rinouya. Zimbabwe inoti yatora danho iri nekuti mudzimai wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, amai Grace Mugabe, vakanyimwa visa nehurumende yeBelgium iyo ine guta riri kuitirwa musangano uyu. Vari kuziva zviri kuitika muhurumende vanoti gurukota riri kudyidzana nedzimwe nyika vasimba rashembengegwi vachazivisa nyika zviri pamutemo munguva pfupi inotevera. Sangano reEU rakaramba kupa amai Mugabe visa richiti vari pazvirango uye havana kunge vakakokwa. Amai Mugabe vanga vachifanirwa kunge vari pachikwata chevanhu makumi manomwe vaitarisirwa kuenda kumusangano uyu vakamirira Zimbabwe. Rwendo rwevanhu ava nendege pamwe nemari dzekugara mumahotera vari kumusangano uyu zvinonzi zvanga zvichidya mari inodarika mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe ezviuru zvemadhora. Mari iyi haisisanganisiri mari dzekudya uye dzekubatsirikana dzinopiwa vashandi vehurumende pamwe nemakurukota anenge ari kunze kwenyika nebasa. EU inoti nyika dzemuAfrica dziri kuzvibhadharira mari dzekuenda kumusangano uyu.
Bazi reAfrican Union Peace and Security Council range richisangana muAddis Ababa kuEthiopia nezuro rakabuda nechisungo chekuti vatungamiri venyika dzemuAfrica vasaende kumusangano unofanira kutanga musi wa2 kusvika musi wa3 kubvumbi kana nhunha dzavo dzisina kugadziriswa. Asi panenge pasina kuwirirana munyika dzemuAfrica sezvo dzimwe nyika dzatotanga rwendo rwekuBrussels kumusangano uyu. EU inoti haisi kufara nekusakokwa kweSudan, Eritrea uye Sahrawi Republic. EU inotiwo haisi kufara nekukokwa kwakaitwa Egypt iyo yakamiswa kuva nhengo yemubatanidzwa uyu nenyaya yekuti mauto enyika iyi akapidigura hurumende nechisimba. Asi miriri weEuropean Union muZimbabwe vaAldo de Arisha vanoti vamiriri venyika dzemuAfrica uye vakuru veEU vari musangano wekuedza kuona kuti vowirana sei pamatambudziko avari kutarisana nawo aya. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vaimboshanda kumuzinda weZimbabwe kuEthiopia vaClifford Mashiri kuti tinzwe maoniro avo.
Izvi tinoona kuti vesangano reEuropean Union revarungu vekuno kuEurope vakadzoka votedzera zvinotaurwa navamugabe kuti ivo vakasarudzwa kuti vave mutungamiri weAfrican Union kunyange ivo vamugabe vari vasina kusarudzwa zvakakodzera kuve mutungamiri weZimbabwe. Pane makakava aripo. Saka zvinoshamisa izvo kuti veEuropean Union vakaenderera mberi nekuinvita vamugabe kumusangano weAfrican Union vachifungira kuti izvo nyaya yacho yapera yadaro. Avo vamugabe kubva vazoti hamuna kukokawo mudzimai wangu sei. VeEuropean Union vakati kwete, madzimai evatungamiri venyika dzose dzatiri kuinvita havakodzere kuti vauye nemadzimai avo. Saka hatina kungonangana nemudzimai wenyini vamugabe. Vamugabe vakati aiwa ndagumbuka nazvo. Vakabva vada kuzama kufurira dzimwe nyika dzeAfrica kuti inimi woibvai maramba kuenda kumusangano uku nekuti mudzimai wangu arambidzwa kuenda kumusangano wekuBrussels. Saka ndopane gakava apa. Tinotarisira kuti European Union ichatsika madziro okuti haisi kuzosandura zvayakatidza kuti ichaita kurambidza madzimai kuenda kumusangano uyu nekuti havana chavanenge vachindobata kumusangano iwoyo.
Ngatitarisewo vanhu veZimbabwe vanga vachida kuenda kumusangano uyu vari kunziwo vanosvika makumi manomwe. Munoti kudii?
Makumi manomwe evanhu veZimbabwe anoshamisa kuti vangange vachindobata basa rei. Vanhu vanongokuenda vachiperekedza vamugabe pakufamba kwese kwavanoita. Havana zvinhu zvavanenge vachiita zvinobatsira kubudirira kweZimbabwe kana kubudirira kweEuropean Union. Kuona kwedu ndekwekuti vanhu vanenge vachingotendwa navamugabe kuti vari kuvachengeta kuti varambe vachihwina maelections avanohwina uye ariwo maelections anenge aine makakava mukati. Saka inzira yavo yekutenda vanhu vavachengeta mukutonga kwesvika makore anopfuura makumi matatu vari muutongi. Saka vachagumbuka chaizvo kuti vatadza kundotenda vanhu vavo.
Nyanzvi munyadzi zvekutyidzana nedzimwe nyika uye vaimboshanda kumuzinda weZimbabwe kuEthiopia vaClifford Mashiri vari parunare kuLondon.
Mutungamiri weMDC TV Mugenzvangirai vari kutarisirwa mangwana kuita musangano mukuru nenhengo dzebato ravo kuzhombe mudunhu reMidlands North vachienderera mberi neurongwa hwavo hwavanoti ndevekuumbiridza bato ravo. Mutauriri weMDC TV Douglas Ngonzora vanoti musangano uyu wakakosha zvikuru sezvo uchapa mukana kunhengo dzebato iri dzakanga dzambobuda kuti dzikwanise kudzoka. Vangonzora vanotiwo vanotarisira kuti vamwe vakuru vebato vanosanganisira munyori mukuru vatendai Biti avanonzi vanga vasiri kufara nezviri kuitika mubato iri vachange varipo pamusangano uyu. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kuna vaBiti avo vasiri kuda kutaura nevatori venhau pane zviri kuitika mubato ravo. Svondo rino vatsvangirai vakazivisa kuti vakanga vagadzirisana navaBiti pamwe neumwe utungamiri wakanga uchipikisana navo. Asi vakambomiswa basa semutevedzeri wemubato wehomwe vaElton Mangoma vakakonzeresa nyonga nyonga iri mubato iri mushure mokunge vambomiswa basa vakanzi vacharamba vakamiswa basa kusvika nyaya yavo yanzwikwa nekomiti inoona nezvekutevedzwa kwemitemo mubato iri. Tabata vamwonzora kuti tinzwe nezvemusangano wemangwana uyu.
Hongu mangwana tinenge tiri kuzhombe kudunhu reMidlands North. Apo tete chisangana nevatsigiri vedu veMDC kuMidlands North ikoko tiri kufamba naPresident wedu vatsvangirai tine mashoko ekubatana kwemusangano, mashoko ekubatana kwevanhu vanopikisa hurumende yamugabe kuitira kuti tibvise chihurumende ichi. Saka President wedu vachange vachitaura nezvinhu zvitatu. Chekutanga vachange vachitaura nenyaya yedu yeoperation dzoka kumusha. Apo tiri kukurudzira idzo nhengo dzakabhenge dzakabuda kumusangano kuti dzidzoke kumusangano kwadzo. Tirwise tiri pamwe chete, tirwise takabatana. Tiri kutaura zvenyaya yeoperation sunga musangano yatiri kuti avo vatinenge takapokana navo tiri mubato rimwe chete tinge tiri tinogadziridzana kuitira kuti tifambe zvakanaka. Vanhu vakaona vatungamiri vedu vanosanganisira Secretary General wedu naPresident wedu vachiuya pamwe chete. Touyazve kwatiri kukurudzira vanhu vemamwe mapato kuti tirege kutati mapato tudiki tudiki twakangowanda wanda vauye vaungane tikwanise kubvisa hurumende yashungurudza vanhu kudai.
Vamakanga mamboratidza kupesana navo mubato vakaita savatendai Biti nevamwe vari kutarisirwa kuuya.
Hongu tinotarisira kuti vatungamiri vange variko. Hongu tinozviziva hedu kuti marari anenge asiri zvavo yatingati compulsory. Asi tinokararira kuti utungamiri hwese hunenge huripo tichitsigira President wedu, tichitsigira chirongwa chedu chekuti vana veZimbabwe havasi kuda kumbonzwa nezvemanyongori mukati mebato redu nokuti vanoziva kuti ndipo pane tariro yevana veZimbabwe. Hurumende yamugabe yakoniwa mugabe 190 years. Saka hakuna chitsva chichabva kuna Mugabe nehurumende yake. Uyezve zvaakutoratidza kuti kubva patakaenda kuma election, hurumende iyi haina zvainoziva. Kutambura kwevanhu kwanyanya kunyanyisa munyika muno. Saka tinofanira kutokanganwa zvokuti nhingi anoda chakati. Totarisa zvinodiwa nevana veZimbabwe. Tobatana tisingazvitarisi supachedu sevatungamiri, asi takatarisa chinangwa chekuti tisunungure Zimbabwe.
Vanga vari mutauriri weMDCT vaDouglas Mwonzora vari parunare muHarare. Tichiri muMDCT, gweta riri kumirira vamangoma vaJacob Mafume vanova zvakare nhengo yeMDC vanoti vari mushishi kugadzirisa mapepa ekuti vakwidze nyaya yekumbomiswa basa kwavamangoma kumatare edzimhosva yepamusoro nemusi wemuvhuro. Vamangoma vakambomiswa basa mushure mokunge vavanikwa vaine mhosva yekuzvidza zvisungo zvebato, kukurudzira kupatsanurwa kwebato pamwe nekusashandisa mari zviri pamutemo. Ngatinzwei hurukuro yataita navamafume.
Tirikuenda kumatare, mapepa acho agadzirwa, zvete zvavapo nemande makufeni tinenge tavako kumatare edzimhosva kuti atibetsere kuongorora zvakaitwa nevanhu vari kuti National Council pane zvakaita. Manational Council members haana kuvhota, haana kuita decision panyaya yavamangoma. Saka vamangoma varoda kuti tiende kumazitare kuti tidaro takambohapa nguva tichifunga kuti vachagadzirisa vega kutyora mutemo kwavakaita, asi vanenge vabatwa nenyaya yekuda kugara vachityora mutemo. Saka tinofanirwa kunge tichigadzirisana kuti mutemo isatyorwa tifambe zvakanaka.
Vanga vari gweta riri kumirira vakambomiswa basa semutevedzeri wemubati wehomwe muMDCT vaElton Mangoma vaJacob Mafume vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Muchairi werori yakatsika ikauraya Alderman Charles Mpofu vekubulawayo masvondo mashoma apfuura vaTrust Lupondo nasi vatongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi mitanhatu. VaLupondo vakabvuma mhosva yekutyaira vasina rezinesi pamwe nekukonzeresa rufu rwavamupofu. Asi gweta ravaLupondo vaModekai Dhonga vaudza mutungamiri Ngomo weStudio 7 kuti mutongo uyu wakanyanyisa uye vachakumbira dare kuti riudzikise.
Klaenti yedu yanga ichi yawanika ine mhosva yekudraivha isina license nemhosva yekukonzeresa kufa kwemunhu. Akaunti yekutanga yekudraivha isina license apiwa mutongo wekupika kujere mwedzi 6. Then akaunti yechipiri yekukonzeresa kufa kwemunhu yapiwa mutongo wekugara kujere mwedzi 12. Maipati zakapiwa neclient yedu ndekuti tipikise sentence cheke noti conviction. Conviction hakuna kuti bwezi client yedu yakabvuma mhosva yayo akadaiva sina license akakonzera kufa kwemunhu, asi ndatopika isentence cheke. Tikuona kuti daro raifanira kunge chinhu zvemutsitsi nekuti panga pane zvinhu zvakawandisa zvaikonzera kuti daro iringe richimupa richinhu zveyatsitsi. Saka chaazviita izvozvo ziurukeya.
VaModekai Dhonga igweta riri kumirira vaTrust Lupondo mutyairi werori yakatsika nekuuraya Alderman Charles Mpofu kubulawayo. Vanga vachitaura vari parunare mubulawayo nantungamiri Ngomo weStudio 7.
Pane vadzidzi makumi mana nevanomwe vari muchitokisi kubhindura zvichitevera kusungwa kwavakaitwa nezuro vachiita musangano wavanonzi vaironga kusarudza utungamiri hwevadzidzi pabhindura State University. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Munyori mkuru msangano rinomirira vadzidzi munyika reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaobeistole vanoti vadzidzi vaisvika zana vakaungana pabhindura State University nezuro vaine chinangwa chekusarudza utungamiri hwavo pachikoro ichi asi musangano uyu hauna kuzofamba zvakanaka sezvo mapurisa akazosunga vamwe vadzidzi vaiva pamusangano uyu. Vastole vaudza Studio 7 parunhare kuti vadzidzi vakasungwa makume mana nevanomwe ava vakachengetwa pakamba yeBendura Central Station.
Alright, ayo inyaya yechokwadi tiri kuti nevadzidzi 47 vakasungwa paBendura University of Science and Education vakange vaungana vane chinangwa chekuti vataure zviri kunetsa vadzidzi vepanzvimbo iyoyo sezvo takatarisana neSRC election mazama shoma anoteverai.
Vastole vati vasungwa ava vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo wePublic Order and Security Act vachinzi vakaita musangano vasina kupiwa mvumo nemapurisa sezvinodiwa pamutemo.
No, zvagara zvakadaro kuti mainstitutions yedu yemuno muZimbabwe havafari kuona vadzidzi kana vachitaura nyaya dzavo dzinovanetsa. Saka angoona vaungana nekuda kwekuti vanotitya vanongodana mapurisa tawani kwavachasunga vari.
Vastole vati sangano ravo harisi kufara nekusungwa kwakaitwa vadzidzi ava vachiti zviri pachena kuti hurumende haisi kudzokera mumashure panyaya yekushungurudza vadzidzi munyika.
Isini takamira sangano revadzidzi, we totally condemn that. Tinonzisa kuti constitution yedu yeZimbabwe rinovabumbiro rezemutemo rinotaura kuti mumwe noumwe ane freedom of association and freedom of expression. So hapana munhu anofarira kunge achirambidzwa kuita zvaanoda mukati menge anoita. Zvikuru sei painternal organization tiri kuti vadzidzi vose vanhu vepabhindura vaitaura zvinhu zviri kuvanetsa pabhindura nokudaro havaifarira kukumbira mvumo kuno umwe munhu sezvo zviri zvinhu zvinotenderwa ende vaitaura nyaya zvisinei nevanhu asi zvine chekuita neupenyu hwavo sevadzidzi.
Kusungwa kwevadzidzi ava kunouyawo apo sangano reZINASU riri kusimbaradza makomiti anomirira vadzidzi muzvikoro zvose zvepamusoro kuitira kuti makomiti aya agokwanisa kuita basa ravo rekumirira zvido zvevadzidzi munyika. Mutauriri wemapurisa amai Charity Charamba vati vari kumboda nguva yekunyatsonzwisisa zvakaitika nenyaya yekusungwa kwevadzidzi ava vasati vataura pamusoro penyaya iyi. Hazvisati zvabuda pachena kuti vadzidzi ava vachamiswa pamberi pedare rini. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kune penyuro yenyu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC.
Munokwanisawo kutinzwa padande mutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Kana muri muSouth Africa munokwanisa kunzwa Studio 7 pafoni nekuridza panhamba dzinoti 010-591-6465. Tunadzokorora zvakare nhamba idzi 010-591-6465.
Kune avo vari muAmerica neCanada munogona kunzwa Studio 7 pafoni nekuridza panhamba dzinoti 712-432-5882. Nhamba idzi zvakare 712-432-5882.
Vari kuBritain fonai panhamba dzinoti 0330-010-3344. Namba dzemuBritain zvakare 0330-010-3344.
Muimbi ane mukurumbira musambo wedancehall Winky D uyo achangobva mukutora mikombe mina pamakwikwi ekutanga eZimbabwe Dancehall Awards achange achipemberera kutora mikombe iyi pamabiko achaitwa muHarare nhasi manheru. Winky D achabatana nemuimbi Ja Praiser pamabiko anhasi. Winky D akatora mukombe weBest Artist wegore ra2013 pavanhurume, akawanawo mukombe weBest Live Performer, mukombe weBest Social Message pachimbo chake Mafira Kureva, apo anotsura vechidiki vanoita mabasa ekuputa mbanje, nemukombe wekuva manager anogona basa. Winky D achaitawo mimwe mitambo mangwana kuchinoi uye muHarare nemusi wesvondo. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelous Mhlanganya weStudio 7 namaneja waWinky D vaJonathan Banda.
tichange tichi ita mhemberero dze kuhwina kwakaita Winky D mawadzi anokwana kuita ewemana kwozoita mashanu takusanganidzira nera manaja wake akaita best artist manager tichatanga tiri pamuzinda ice and fire pamuzinda anhasi musi wechishanu mangwana musi wemugovera tichange tichienda kucsc social club kuchinoi nemusi wesvondo tichange tiri paexolio leisure sport pamhemberero idzodzi tinenge tina japre nasi muchiveshanu nemusi wesvondo nemusi wemugovera tichange tichibatanawo nemukomana anoitwa shinsoman pakuitawo mhemberero dzedzidzo asi musi wechishanu uno nemusi wesvondo tichange tina japriza neted generation band
tinoona kuti muimbi wamunoshanda naye Winky D ari kubva mukupiwa mibayiro yakati wandei pamazim dance awards mukatitsanangura nezvemibayiro yakawana
mibayiro yaakawana yanga iri mumakategori aita iyo best social message iyo yaitarisa ndingati kuti muimbi uyu chii chaiedza kurayiridza muvanhu akapiwa uye imwe yaizi best live performer kuti ndiani ainge aita nyanzvi pakufadza vanhu mumashow atatinodaro kuita zuva nezuva neimwe yanga iri yevhidhiyo yakapiwa vhidhiyo iyo inoitwa tsamba kuvashaka yatakaburitsa mugore rapera ine yanga iri ye best male artist anova iye muimbi aratidza kuti anga amiramira kupfuura vamwe vese vaimbi mugore ra 2013
zvinorevei kuti muimbi wamunoshanda naye Winky D awanikwe achipiwa mibayiro yakadai zvakakosha sei
ndinoti chinhu chakakosha ndisati ndaenda pamuimbi wandinoimba naye asi pamagitare edu iwo atinotiwo danso kuti danso kana yakwanisa pakusvika pakuonekwa ichiitawo zvirongwa zvakaita se izvi zvinozobudikidza vanhu vanohwina zvinoratidza kuti vanhu vakutitarisawo sevaimbi vanofanirwa kuverengwawo pane vanhu vanenge vachiitawo zvinhu zvakanaka
avo vanga vari maneja wemuimbi Winky D vajonathan banda vachitaura vari muharare namavhilas muhlanganyauyi westudio 7
Chivona muromo singastaure kusikarini ndeve kuchinzwa muromo singastaure nafu nofira kureva nayani ndinofira kureva kudza ndinofira kureva
muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 pm tiri kutarisa mutauro wavapo panyaya yenyika dzemuAfrica pamusoro pemusangano weEU Africa Summit uyo Zimbabwe inoti haichaendi nekuti mudzimai wemutungamiri wenyika Robert Mugabe, amai Grace Mugabe, vakanyimwa visa rekuenda kuBrussels.
Kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa chelive talk nasi Manheru, apo tinenge tichikurukura nyaya iyi, titumirei matext messages panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kuenda pawebhu pedu pa www.studio7news.com muenda pakanzi live talk mofona international access code yenyu mofona namba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutauri palive talk muri kuBritain, America nedzimwe nzvimbo.
Banga reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rinoti riri kuzotumira nhumwa kuZimbabwe ichavhura hofisi munyika mukiedza kukurudzira kubatana pakati pesangano iri neZimbabwe. Izvi zvabuda mugwaro reIMF rayakatumira kuvatori venhau mushure mekushanya kuZimbabwe kubva musi wa12 kusvika musi wa26 kurume pasi pechirongwa cheStaff Monitored Program. Chirongwa ichi ndechekubatsira Zimbabwe neruzivo kwete mari. Asi vachitaura nevatori venhau mazuva maviri apfuura gurukota rezvemari vapatrick chinamasa vakati Zimbabwe haikwanise kuti izadzikise zvimwe zviri kudiwa neIMF zvakafanana nekudzikisa uwandu hwevashandi vehurumende.
Asi mumashoko ayo IMF inoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi munyika. IMF inoti chikwereti cheZimbabwe chekunze chakatokurisa mugore rapera uye inotiwo gore rino upfumi hucharamba huchitatarika. IMF inoti Zimbabwe inofanira kutevera gwara rekuvandudza upfumi rainenge yatara uye banga iri ratiwo panodiwa kujekeswa pamari yekutengeswa kwemangoda.
Banga iri rakurudzirawo kuti Zimbabwe itaurirane nevose vayakakwereta mari uye kutsvaga mari kune vekunze. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze avanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe kuti tinzwewo maonero avo.
Kutanga hapana chinonyanyo shamisa kana kukatika masa no zvavataura nokuti ndio zvavanga vachigotaura kana mukatarisa zvavakataura pavakauya gorira pera rave kupera ndio zvavanga vachitaura zvakare zvekuti Zimbabwe inofanira kuchenjera kuti yanga ichikuita zvinhu zvinobatsira kuti upfumi hwenyika huwandudzwe. Saka zvino izvi zvekungoti nyika inofamba yoga anonzi muchirungu matibound effect haachabatsiri nokuti pave kutoda kuti hurumende iite zvinhu iwe nezvirongwa zvainoita zvinobatsira kuti upfumi huiswe pari nani. Zvinobatsira zvakare kuti zvimhingamupinyi zviri kubatana neupfumi hwenyika zvakaita sekushayikwa kwemagetsi, kushayikwa kwemvura, kushayikwa kwemari inowanikwa nemutengo uri nani, zvakaita se zvinhu zvemaringe nenharaunda kana kuti zvinobata maitirwo anoitwa mabhizinisi inonzi muchirungu doing business environment. Zvinhu zvakaita se zvinoshandiswa mumakambani matechnology kana michina zvinoda kuti zvinge zvichiunzwawo pari nani pane zvavo kushandiswa mune dzimwe nyika pasi rose kuti Zimbabwe igone kunge ichikwidzana nedzimwe nyika pakutengesa nekutengeserwa zvinhu pamisika yepasi rose. Saka zvinhu zvinofanira kunge zvichigadzirwa zvinoda zvakare kuti hurumende inge yave kuita zvinhu zviri pamusoro kwete zvekungomirira kuti upfumi hwenyika hungofambe pasina zviri kuitwa nehurumende kuti zvigadzirisike. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvaifanira kunge zvichinyatsobatwa zvakasimbarara.
Sei muchidaro?
Ukateerera chaizvo matauriro ari kuita vari kutaura vakaruma rurimi vasinyatsobudisa chaizvo zvavari kuda kuti zvinge zvichiita achizviitaura nesimba.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare.
Vatsigiri venhabvu munyika vari kutarisira zvakanyanya zvichabuda pasarudzo yekutsvaga mutungamiri weZifa pamusoro pesarudzo dzichaitwa paZifa House muHarare mangwana. Mutungamiri wesangano iri pari zvino vaCuthbert Dube vachange vachikwikwidzana nenhengo yeZifa Board vaNigel Munyati, vakambova mutungamiri weZifa kare vaTrevor David Carlos Jewel pamwe nasachigaro wechikwata cheHarare City vaLeslie Gwinde. Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 abata muongorori wenhau dzemitambo vamuzi wedu Adebe.
Una Nigel Munyati vakambotambira Black Aces iye zvekare ndiye iye zvino ari kurana Black Aces Academy nana Tulivert akambokocha maWarriors. Iye ari kuti ari kuda kuti ange achisimbisa nyaya yejunior football iye zvekare anoda kuti ange achishanda necorporate world kuitira kuti inge ichiya kuzobatsira zvemutambo wenhabvu yeZimbabwe. Nemajuniors akaprojusa kuBlack Aces Academy ari kuti iye anogona kunge achiisa mastructures akakosha ejunior football munyika yese kuti Zimbabwe irambe ichiprojusa majuniors akawandisa. Saka ndozvari kuti iye anogona kunge ange achiita. Kwete kuti Trevor Caldwell atodzwa akakamboita president yeZifa nguva yedream team yana Fabish iyaya ende iye ari kuti akasiya office maWarriors asara ne1 game set kuti vange vachiqualifya World Cup. Iye ari kuti ipapo kwakashanda politics kuti ange achivhisa kuita Zifa president kuitira kuti vame vange vachienda nenational team ikoko kuWorld Cup kwacho, but national team yacho iyo haina kuzoenda kunational team. Saka iye ari kuti that dream team philosophy yake ichiripo, but iye zvino anota kuti inge iri real team iye zvekare akatarisira kuti inge ichienda kuWorld Cup. Iyezve ari kuti iye zvino ndi businessman, saka anogona kuti ange achitaura nevanhu vakawandisa throughout the world kuti vange vachiuya vachibatsira Zifa. Anotaura zvakare kuti iye mafriends naSepp Blatter wekuFIFA, saka anogona kuconvinsa Sepp Blatter kuti ange achitibatsira nezvinhu zvakawandisa.
Tombotarisa vaLeslie Gwindi navaCuthbert Dube, ivo vari kuvimbisa kuti vachaitire chii nhabvu kana vachinge vasarudzwa.
Leslie Gwindi akakundwa nakadzi kuve kuma elections akapedzira ezifa saka iye ari kuti makansilas akakanganisa ikapano saka ari kuti iye ari kuya mvugadzirisa iyo message iripo parezvino kuna vadhuve Katbeck ndiye president iye zvino ari kuti ari kuita kuti ange achikontinua because ari kuti iye akaseta up foundation yezvemutambo wenhabvu munonzi zvape saka ari kuda kukontinua achipedzisa maprogress angainawo.
Tinotenda Marvelous. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndini Blessing Zulu.
Ndiani Jonga Kandemiri.